Musangano uriko wakatanga Mutsvenzvoro uchapera neFriday. Musangano iyoyo zvauri uripo pakubatanidza vashandirwi, vashandi nevanomirira hurumende mumapazi anozvipika nezvemashandi kureva kuti tinoiti tripartite pachirungu. Yakanangana nekugadzirisa yatinoti information neurongwa hwekuti tigadzirise kuona kuti tizive kuti mumabasa nemuregion kana kuti mucontinent meAfrica vane vanhu vakadzidziswa zvakadii vanokwanisa kuita mabasa aya vangani kuitira kuti patinenge toronga samabasa kana nevashandirwi nevashandi tizive kuti nyika yakati kune vanhu variko vanogona kutiitira zvakati. Nokuti pane dambudziko guru rinouya pakuti kana vanhu vasina dzidziso nemashoko kana kuti yatinoti information pachirungu vanogona kubuda kunze kweAfrica vachinotsvaga vanhu vanotori neunyanzvi hunotopfuura vanhu vavaenda kunotora kunzi imi muinawo.
Munoona misangano iyi ichiyamurawo here Zimbabwe uye inoiyamura nenzira dzipi?
Inobatsira pakuti tikabatanidza zvinenge zvawanikwa kana zvatinenge tadzidza zvinotibatsira pakuronga urongwa hwekuti kana vanhu vanoda kutsvaga mabasa taakuziva kuti tinavo, kana tichinge tisina tiine gepo zvakutibatsira kuti ngatichirongai urongwa hwekuti vana kana vangave vanhu vari pamabasa nechekare vadzidziswe unyanzvi kuti vakwanise kunge vari vanhu vanoita ana mazvikokota. Asi kunyanyanyanya tinenge tichida kuona kuti muAfrica macho takamira sei. Saka Zimbabwe inobatsirika nazvo nekuda kwekuti munoziva kuti vanhu vemuZimbabwe vakadzidza, vanhu vemuZimbabwe vakarongeka. Dambudziko nderekuti kana musingazivi kuti vangani vari kupi zvinopedzisira zvaita dambudziko. Kana vanotora vanhu vamabasa vanofanira kunge vachiziva kuti vanhu ivava tinovawana nekuti tinavo.
Nguva zhinji vamwe vanoti kana vakanga vabuda basa kungave kwokuti asvika pakukwegura kana kuti apatingati papenjeni, vazhinji vanenge vari vanhu vanenge vachitosiririsa. Zvii zviri kuitwawo nemisangano yakadai kugadziridza ramangwana revanhu vanenge vabva pamabasa?
Ndingati uyu uri kutarisa panyaya yekuti tiri kuda kuti tipe ongororo nekuti tizivisane kuti imi makamira sei, makamira sei, tidzidzisana zvakare kuti iyo yatinoti labour market information system inofamba sei kuti tive tinoti vanhu vari pamabasa vangani vachazoenda pamudyandigeri vangagona kunge vari vangani, uyezve kuti tinofambira mberi sei tichikopa zvimwe zvakaitwawo nevamwe vatinoti mabest practices. Saka ndingati mudyandigeri hongu chikamu chechimwe chinhu chinotaurwa neministry yelabour, asi apa hatisi kubatana naizvozvo manje nekuti tine programu dzakasiyana dzinobata urongwa hwevanhu vanenge vakuenda pamudyandigeri. Asi apa tiri kutaura zvevanhu varipo kare izvozvi